Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri zvinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 29/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma we were less than 100 but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunovapararamo yakanaka.
Yes, player of the year. Yatu wa nishikumana line of joy. Akatama kora rainisa mbura mpane. Nimpa kyo gosura jina mkumana ijovira. Pa beti jibenda of the year. Panga kwa nishikumana chino jinashe churu.
Vechi diki bowana mibairo yokutamba na buzi nonisa mbura mumusha wekua zana. Iyi ndiyo mimwe ya misoro ya nau zedu za nasi, ichiuya kwa muri ichi bakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vamwe vanachiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva iyo anachiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo, vanachiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya vaWallace Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu muZimbabwe hwatiomera isana chiremba sekuti mari yatiri kuwana isusi iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira parakatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana, mari yawaimbotengesa chinhu zvatotaimzwa nekafo kana kese. So which means mari yedu yaifa ongewo yaonekwawo paone kuti iendera nezviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaizvo kutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isu sana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vawane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
VaHlambelo vanotiwo makare kare vanachiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa ende ndichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera because andikwanise kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichite sei. Unlike vamwe ma professions wekuti anogona kukiya kiya anogona kuita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofana kunzwisisa kuti atisi kuisa strike because tinoda mari, but we are also protecting them.
Muzvare Makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo hakwanise kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika, or even kuti munomo private munaende kunorapwa kuavenues pa West End, havakwanise. Vanotorarama nepo parinyatwa Parara Hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba esa asipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho, mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapapa. Havangashandi vasina chokubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba, richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vaMoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuchipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi, iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuchipinge pari zvino, asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani, avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuchipinge muzvare Sherero Dobo kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu isusu 4-roomed house yakatorwa marata ese, trasi ese yakapwanywa-pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu isusu inoda kutotanga futi panyuwano kuita rufini yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvikapo makuseni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apukanywa apukanywa marata acho na awisirwa pasi.
Pane vamambonzo akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Hapa tijina hapana hapana wakakuwazwa. Asukuti zimezimba zaito do na chaiko ne muduri wacho na kuti marata jete ne muduri wacho na kushika chaiko ku window level imba ishido nezwa ne mvura iyo iya nezoro.
Pane wakuru ku hurumende here wambosuka mu naraunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Hapa tijino andina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zvayakapunzwa?
Izvezvi tinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakatiwo muekonomi yacho nezvamarira yakaita tati kutombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari tikatombosvika kwainzi chadzi tikaona ari pa$63 saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kutiro seimba yacho.
Asi imi mamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa
kose musina kuvataurira?
Vatangomuka kuseni munhu umwe neumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviita pazuva. Ko zvine zvidzimba zvina marata munhu anotongoonawo kuti opinda pai kana paine ane hama iri pedo ine imba yakasarawo munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe uye vakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South muzvare Sherel Dzobo vachitaura vari parunare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mirishonga inosisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mirishonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini tanonoka Hwande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechokupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anoti donzo ravo ndere kukurudzira na semadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo uchinje mukuita zviri nani. Muzvare Pretty Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuzimba anga asina mari dzaiva kwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa, kutengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo muroad kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso pane kuti ugarire mari yekunge uri musikano webasa kumwedzi wese kusvika pakupera apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma we less than 100 but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imweo nengo ya sangano ili amairita wili avo vane makore makumi matatu ne matatu vano tisangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki ne hama ni chikafu chekudya pakrisimusi.
Kupera kwegore kudaika namashiya namarie vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rino iri vamwe vakatotenga matruck ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu, vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastands kusiya vati seizvozvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastands avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwewo nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzekusagarira maoko.
Izvino ndakukwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati, zvinhu zvandakanga ndisingazvizivi, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichifambira, but then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa munomu kuchitengesera matswana, ndinokwanisa kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuzivawo kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogova namo kupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe, saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwi. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye but zvinenge zvabit expensive kuti zvisvike kunoko.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 Mohaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari kumajeri akasiyana-siyana kwakaitika muzororo reKisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinatsa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri vapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirwa kuti mugoredza tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndosi ndaramwe ari zvazvinoita nekuti ndiyo anotipa upenyu.
Vachota, tati tinzwe nematambirwo akaitwa zoro rekisimusi nevasungwa vari kumajera akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvakati siyanei namaya makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda vachiwanawo nguva yekuwana mapresidenti kana zvipo iwo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zvirinani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya weusimbe wekusada kuzvishandira. Saka zvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave vadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi zvachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana.
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine shamwari dzinenge dzirimo mumajeri nekuti pavanoenda kujeri vanotosweitawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotobedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi. Hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekuti iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri ndeyekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kuuya kuzondiona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBuruwayo asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchirevha saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika. Asi mukana wecommunication uri kucreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZACRO muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Ray Choto weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Famba zvakanaka chaizvo, taoni zuva rakanaka chaizvo, taona the best player of the year yati wanishikuma na line uchiwai akatanga bora rainisa mvura mpana hii nipa chuk goskura tina mkuma na ijofira pa beti jifenda ubiye panga kwa nishikuma na chino nashi churu
tinashi churu yani magore mangani
tinashi churu yani tukofie
tochi enda pana best midfield ndiana atora mbayro hapa
best midfield anu ndi blessing chikwariro
ani magore umangani blessing chikwariro
ani 18 years
tulikuona kuti mangamine nzvimbo ya most disciplined player kana kuti mutambi akazvibata mugore ra 2018 ndiani
okay mutambi akazvibata mugore ra 2018 anotida Jameson
ane makore mangani mutambi uyu
ane 11 years
ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese ndiani atora mubairo iwoyu
Mutambi akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai
ane makore mangani Lionel Chiwai
Lionel ane 12 years
pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubairo
tine mutambi awana mubairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Coach Mujei ane 8 years
saka ndomubairo wekupedzisira here wa wata
tine the most improved player mutambi akashanda nesimba chaizvo nekuti tichangobva zvedu kutanga takatanga academy yedu muna February ende kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo ari kushanda nesimba
tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei
takati tovapa macertificates anoratidza kukunda kwavanenge vaita uye mamhinduro
chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara
chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino road ingori warila vanenge vachito havari kuchifarira chaizvo kana vabereki chaivo havari kusapota chaizvo
ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu
ndini
mungatiudzwa kuti pfungwa yakatanga sei
pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora saka ndakazokwara ndakaita injari dzangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kucontinua kutamba bhora saka pashoni yebhora ndiyo yakandituma kuti nditange futi kugadzira akademi yangu yebhora
vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara
inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwamutare
pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino
mashoko andinongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment kunyange majezi zvacho atinge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games panenge paine kachallenge apandingoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro
avo vanga vari manager weWarila Academy vaItai Blessing Wata vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Ray Joto weStudio 7
Matileza shuwa waleza iwe Matileza kani matileza Matileza chukwari waleza iwe Matileza kani matileza Matileza shuwa waleza iwe Matileza kani matileza Matileza chukwari waleza iwe
Zvonguva yedu yapera rikachimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vana chiremba vari kuramba mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuchipinge madzimai anobva kuzimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 kumphalakazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathimtambo wezempilakahle ngokuthela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Selengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Nawo tawazi into yakhona enzwisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngawelizanu vele kuzawomaso lonyaka, but abantu bakhetha wona ukuthi babiseli izanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempilakahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwaba ngconywana ngoba izulu beliloke lisina, lanamhla emini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukutshisa lokusweleka kwezulu, ngikhuluma nginje thina sesilahlekele izinkomo ezimbalwa namathole, zisehluleka nje ukuthi azirecove ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo nalo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu, zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba, kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi yakhangela for laba abalamabele, izulu elina ngalolo hlobo lizasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangene esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele, ba make sure ukuthi izona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni abukahlumisisi ukuthi bungenele inkomo ezikhona. Lalaba abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyeli inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela mshweshwe
Langlela nampaba fomembula
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela mshweshwe
Langlela nampaba fomembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lo nyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe kuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe umnumzana Brighton Are ududubo ababhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa awazithi into yakhona enzwisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli izanu vele kuzawoma solo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu basibisele edubeni olufana nalolo. Ukuthi ngikunanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police, thina asimelayo, thina abantu konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanise ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha lemfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hayi, lo ngibona ube nzima, unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu, njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana. Ukuthi sibapheni izinto kazithengeki, hhayi, kuyasinzimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moore uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi, hhayi, kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola olanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitola bukho.
Unkosazana Media Sithole Estezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi
izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sibadingela ama uniform ngoba khathesi inxa ulomntwana oya ku form 1 njengami ngilayo. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo ukuthi ngiza kususa ngusuka ngaphi ngusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa e-shop umuntu uzafuna i-cash angilayo.
Inenge emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kuhulumende. Njalo unkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kuledanga elikhulu kakhulu. Kulendlala sise sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenze nje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yezigqoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe esithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7. Ngisemajawundeni eGwanda ngu-Isaac Ncube ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Ukwakuqala mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula. Sokhumbula u-1980 ilizwe selithethwe, abantu bezitshela ukuthi nakho kumnandi, sokuqalwe izinto ezintsha, sonke imizwa sijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana lebhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya. Kwase kufika nje utshani yayidubula yaphongukhapha yaphela abafaonke wasele ngaphethe luthi umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo, ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba?
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe. Ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu belapho jikelele bese sifana laba abezanu-P F abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhele esiyifunayo. Abezanu-P F babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu i-100 to 50 miles themselves. Kodwa-ke abawuzane okubuhlungu ukuthi la ube winile kanjalo. If kuyukuthi umuntu olandela into zemedia lezo ze-cyberspace, you would have seen uthi wenda umsekeli kahulumende eginga ethembile imibuzo. Into thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them bona abantontsha umbuso. and it's also for the difficult for the general populace of Zimbabwe. So in the mind, the email will be for everyone. I don't think we are not going to be able to do it. So we are going to be able to do it. So we are going to be able to So we are in a very difficult situation. And in terms of the Supreme Womyaga, Dabo Ava, Lokuba Kangaruza Gulunga, whichever whether we are Tanda, Zakumbuya Tetela, Umbianzan, Ufisa Rutumyaga, all and the Lao, Ukadiso, Uambula, Loko Uza, and Utongum to Angel Establish.
Manjang Ogubona Wako, Kuza Hambanja, Numyaga on a law, SSU Tala law, Uza Pela, Gonge Loko Kufana Kumbeguza Balobubelo.
I'm so angry. Is Zimbabwe either Zimbabwe is either Zimbabwe or Zimbabwe.
I'm going to go to the house. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni.
Results emhlolisi ka grade 7 ngezinye indlela ungathi umnyaka lo ngabuphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahhala. but we took our one and we oh mama baby time to ask that to my police thing. So in a phone they are like look, I'm a police I wanna land you according to section 219. I couldn't look
sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakobulawayo abesifazana abantwana badlala njani ikhefu lekhisimusi.
Hayi thina vele ikhefu lekhisimusi eqinisweni sibilini sikhambele ema-church sasho nema-church sihlabela endlini ubusi akulamanzi amanzi siyakuthiwa ngama-bowsers sithaze bowsers uphiwe umgqume ngu-2 i-stress. So akulamanzi akulakudla akulapetroli vele konke nje yazi ukuthi sibongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise okokuthi singathi sibili sikhisimusi siye akuvakathelwana asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivala imisebenzi sizaya emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuphele ezimoto ezihamba emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So izinto ezisidanisayo so hayi sibongela ukuthi nje siyakuphila funa uhulumende angenele kakhulukazi xa ukhuluma ngentengo sikhangela ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi uhamba njani uyathola kule price ye-US ibize kwale price ye-bond for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-US $18 nge-bondi $76 which is really crazy ngakunanzelela kwinto wamkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto yabo kuderibhodi kalapho bakhwelile from 50 cents all along besithenga for 50 cents lapho kodwa ke sithi $1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbinjani yezi izinto ezincane nyenezisazikhanga ukuthi ngama-local products but kukhwela kuzokhwela sikusadelele ngingazi mpele ifiweli. I'm not an economist, but I'm using to amaprize the abnormal. So we need to be government doing that in also this.
Leyo balaleli bengxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iwoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu lekhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda.
Behle ngobunengi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwayo ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona apha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi izibone ukhisimusi ngayidlala emuli. Ah, uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenges okuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupha ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Kunzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 difference angkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors, izinto ziyatshintsha la ma kungakaphumeli ngaphandle. Angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngingakabona emgwaqo from eGwanda siya leKezi kuyakhiwa. Bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnumzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Bethi zospenda Xmas time le family yami. Ayi manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukuthula nje la drink.
Kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. IKhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isidlo 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Mumondia, it's a pop and a mate, so on Gelan Torazi, Unisabin Tombente, is the Gelanga Pelela, so on Gelang Kumba Kumberanane, Unisabi Kachana, and Gatati, Ubotika Wapunis and Kota Kotomomo, over Kongu Sebumenjalo, Winsanya's Yenchi Doyami, is the Gelanga Pelela, who Papa Tegami is young and Sona, is young at the Miami Nomia, Papa Tega, so on Gelet to the Kekelenchi Doyami, we come in Kombi Sebuna and Vempido, when you come and you are spelling your banana, the Tasta is Sapa, you ain't get a umfula ukwembe ukwele ningene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando lomkhotho ikome ngizinga nje ikonde ngakini
umangimona yaphathathela Come and talk about it.
Nikome ntombazana ngezincande ziye khona lekhaya ingoma emnandi
ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.